You wanna make something sick.
Muzindizi ende gamu sango mune shumba tinoruma. Muzindizi ende gamu sango mune shumba tinoruma. Ndoita murara miro wekutera vamwe. Ruendo ruwacho kuno ruwaza kurarama mambo eka. Mboni rangari ravo pamunoro pavadza vamwe.
Yeah!